seMDC tinotsigira kuti vashandi vanga vai hurumende vanga vai makambani akazvimirira wange vaine muhoro wekuti vanokwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro, vanokwanisa kubhadhara rent, vanokwanisa kubhadhara chikafu. Pari zvino vashandi vemuZimbabwe mihoro yavo haikwanisi kuti vaite zvinhu izvozvo, uyezve tine nyaya yokuti kune vana vazhinji zhinji vematicha vari kutadza kuwana school fees nepamusana pekuti hurumende iri kuramba ichingozviwa makumbo panyaya yemihoro yevashandi. Saka isu sebato seMDC tinotsigira kuti vanhu vese veZimbabwe ngavabatane nevashandi vehurumende pakudhimanda mihoro yakanaka kubva kuhurumende. Mutemo weZimbabwe unoti iwo kana mushandirwi asingapi mushandi zvakakodzera kunoitika strike yekufosera mushandirwi iyeye kuti ape mushandi wake mari yakakwana. Mari iripo, madiamonds aripo, mari iyoyo iri kuenda kumachina, asi vana veZimbabwe vachinonga sose nemuromo. Isu seMDC tinotsigira kuti vana veZimbabwe ngavapiwe zvakakodzera.
Asika vamonzora pane vamwe vari kuti bato renyu rakanga riri muhurumende iye mubatanidzwa ichangopera iyi rakatadzawo kurwisa kuti vashandi vamwe chete ivavo vanga vachipiwa mihoro pamakore iwayo muri muhurumende yemubatanidzwa.
Ndinoshamiswa chaizvo nekukanganwa kunoita vamwe vanhu muZimbabwe. Tekutanga, Vabiti vari Minister of Finance, hakuna mushandi wehurumende akashayiwa bonus. Hakuna mushandi wehurumende akanzi bonasi uchapiwa sondo rino wozopiwa rimwe sondo rinouya wozopiwa rimwe sondo rinouya. Uyezve Vabiti vaiburisa budget zvine nguva. Saka mukatarisa munoona kuti hongu mari yanga iri shoma, asi mari iyoyo yaibhadharwa Vabiti varipo. Pane vanhu vari kutotaura iko zvinoizvi mahoo veterans ari kutotaura kuti Biti akanga ari nani nokuti mari yemaschool fees yevana vemahoo veterans yavakakodzera kupiwa mari iyoyo haisi kubhadharwa. Moita vana vemahoo veti vanodzingwa chikoro, zvozongoti hazvo vamwe mahoo veti voenda voshandisa chisimba pazvikoro izvozvo. Asi chokwadi ndichokuti vana vemahoo veti mari yevana ivavo haisi kuuya. Asi panguva yatendai Biti naMorgan Tsvangirai mari iyoyo yaiuya nenguva.
Imi seMDC matanho apa hamuri kutora kunze kwokungokurudzira kana kutsigira vashandi muri kunze uko?
Isu matanho atiri kutora tinoda kuti muZimbabwe muve nerunyararo, asi tinocherechedza kuti kana vanhu vanyeperwa vachiramba vachinyeperwa nguva nenguva tinofanira kubatsirana nevanhu ivavo kufosa hurumende kuti iite zvinhu kwazvo.